Mamwe makakatano abuda ndeyekuti kukura hundinganzi kwaive kuurawa kwerudzi rumwe chete nerumwe rudzere kana kuti genocide muchirungu kana kuti yaive hondo yakaitwa nehurumende kurwisa vayaiti vainge vaipandukira. Kuponda vanhu verumwe rudzi kana kuti genocide yakatanga kunzi neUnited Nations imhosva pamitemo yepasi rino muna 1946. Mhosva iyi inoreva kuti vanenge vaponda kana kupesvedzera kupondwa kwevanhu nekuda kwemarudzi vanozorangwa. Kupondwa kwevanhu verudzi rwechijuu muGermany mazuva aitungamirwa naAdolf Hitler, kupondwa kwevanhu verudzi rwechitutsi muRwanda nevechihutu uye kupondwa kwevanhu muBosnia ndemimwe mienzaniso yekunganzi kupondwa kwemarudzi kana kuti genocide. Kunyange hazvo United Nations isati yati kukura hundi kwaive kupondwa kwerudzi kana kuti genocide, yakakurudzira hurumende muna 2022 kugadzirisa nyaya iyi kumusangano wayo weElimination of Racial Discrimination, ichiti kusagadziriswa kwenyaya iyi kuri kukonzera kusawirirana kwemarudzi muZimbabwe. Zvimwe zvatenderano nhasi ndezvekuti vatapiwa navo vanofanirwa kutevedzera zvinobva kudare remadzishe ayo achatungamira muchirongwa chekunzwa zvakaitika kubva kuvanhu vakabatwa negukura hundi. Mumwe mutori wenhau Tapfuma Machakaere ati musangano uyu wakakosha zvikuru panguva ino.
Nyaya iyoyo haina kupera, vanhu vachiri kurwadziwa. Saka zvekuti majournalists arambidzwe kutora nhau misangano ichaitwa nemadzishe zvanga zvisina kumira mushe.
Panguva yegukura hundi iyo yakaitika pakati pemakore a1983 na1987 vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vanonzi vakaurayiwa mumatunhu eMatabeleland nedzimwe nzvimbo mudunhu reMidlands nechikwata chemauto chaizikanwa kunzi 5th Brigade icho chainge chadzidziswa basa nemauto ekunorth Korea. Hondo yakazomiswa nekubatana kwemapato eZANU-PF neZAPU muna zvita mugore ra1987. Pamboitawo maonero akasiyana, vamwe vachiti havazi vatapi venhau vose asi avo vave nenguva vachishanda vanofanirwa kubvumidzwa kutapa nhau pane misangano ichaitwa munyika yekunzwa zvakaitika panguva yegukura hundi, asi vamwe varamba izvi. Pamenas Tuso ndemumwe mutapi wenhau ave nemakore achiita basa iri, ariwo nhengo yeBoerd Remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter uye ange aripowo pamusangano uyu. Tuso audza Studio 7 kuti haabvumirane nema onero yekuti vatapi venhau vanonzi ndevechidiki vasabvumidzwa kunyora kana kutaura zvichange zvichiitika pamisangano ichaitwa munyika iyi.
Nyaya iyo inge yati muchirungu generational inoafekta munhu wese, saka panogona kuitwa matrainings anogona kuitwa vanhu votrainwa vechidiki kuti zvakafamba sei. Tikatarisa kune dzimwe nyika kunana Rwanda inyaya dzakaitika, but still nyaya yegenocide yekuRwanda ichingoripotwa nemareporta zvechidiki.
Bhatanaka Muganyi Igweta uye ndemumwe wemakomishina eZimbabwe Media Commission.
Majournalists are the ones who can be able to disseminate information panguva inenge ichiitika zvinhu izvozvo, because ndo vakadzidzira basa iro. Saka we are actually happy that the journalists are leading the process themselves.
Musangano wanhasi wabuda negwaro rinopa hwaro hwekuti vatapi venhau vachashanda sei, uye mukuru mukuru weZimbabwe Media Commission vaGodwin Piri vati mumwe musangano wakadai uchaitwa kuHarare munguva pfupi inotevera, pozoitwa zvemumwe musangano nemadzishe vatapi venhau vachizodzidziswa kuti vachashanda sei misangano yekunzwa zvakaitika panguva yegukura hundi iyi isati yatanga. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.